Vechiduku vanobvunza kuti. Zvine basa here kutaura mashoko akaora?
Ndajaira kunzwa vachingotaura mashoko akaora. Zvokuti anotomborohwe nehana. Christopher, ndine makore 17.
Pandaiva mudiki ndaigara ndichitaura mashoko akaora. Mashoko acho aiita zvongouya, asi kuti ndizozvirega zvakanga zvakaoma. Rebecca, ndine makore 19.
Mibvunzo panyaya yekutaura mashoko akaora. Paunonzwa vamwe vachitaura mashoko akaora, unonzwa sei? Handitomboiti hanya nazvo, ndatozvijaira. Zvinomboniti netsei, asi hapana zvokuzviita. Zvinondigumbura, handitombozvidi. Unowanzotaura mashoko akaora here? Aiwa, pano neapo, kakawanda. Unofunga kuti kutaura mashoko akaora kwakanaka here? Hakuna basa, hakuna kunaka. Nezvichikosha kuziva nezvenyaya iyi. Unofunga kuti nyaya yekutaura mashoko akaora inyaya hombe here? Unogona kuti hazvina basa izvo. Panotori nenyaya dzine musoro dzekuti munhu unofanira kufunga nezvadzo. Uye vanhu vese vanotaura mashoko akaora. Ichokwadi here ichocho? Chokwadi chiripo ndechekuti kune vanhu vakawanda vasingatauri mashoko akaora. Uye pane zvikonzero zvakanaka zvinoita kuti vasadaro. Zvimwe zvacho ndeizvi. Mashoko aunotaura ane zvaanoratidza. Mashoko aunotaura anoratidza zvakaita pfungwa dzako. Kutaura mashoko akaora kunogona kuratidza kuti hauna basa nekuti vamwe vanonzwa sei. Ungada here kuva munhu akadaro. Bhaibheri rinoti, zvinhu zvinobuda mumuromo zvinobva mumwoyo. Mateo 15, verse 18. Kutaura mashoko akaora kunogona kuita kuti vamwe vasakufarira. Bhuku rinonzi Curse Control rinoti, matauriro atinoita ndiyo anoratidza kuti tichaone shamwari dzakaita sei, ticharemekedzwa zvakadini nehama dzedu uye nevatinoshanda navo, tichayemurwa zvakadini nevamwe, tichawana basa here kana kuti kupromotwa, uye kuti vanhu vasingatizivi vanotiona sei. Bhuku iri rinotiwo, zvibvunze kuti kudai ndisingatauri mashoko akaora, ndingade ndichinyatsowirirana nevamwe here. Bhaibheri rinoti, musatuka. Vaefeso 4, verse 31. Kutaura mashoko akaora kunoita kuti usaremekedzwa. Bhuku raDr. Alex Parker rinonzi How Rude rinoti, vanhu vanogara vachitaura mashoko akaora havanakidzi kuteerera. Rinotiwo kutaura mashoko akaora kunotadzisa munhu kutaura zvine musoro, zvinovaka, kana zvinoratidza kunzwira vamwe tsitsi. Kana uchitaura zvinhu usina kufunga, zvisinganzwisisiki uye zvisinganakidzi, zvinokanganisa mafungiro aunoita. Bhaibheri rinoti, shoko rakaora ngarirege kubuda mumuromo menyu. Vaefeso 4, verse 29. Zvaungaita. Zvipe nguva. Wadii kuedza kumborega kutaura mashoko akaora kwemwedzi mumwe chete kana kuti kwemavhiki. Nyora pakarenda kuti uone kuti uri kugona zvakadii. Asi kuti urambe uchiita zvawakaronga, pane zvimwe zvinogona kukubatsira. Zvimwe zvacho ndeizvi. Usazvivaraidza nezvinhu zvine mashoko akaora. Bhaibheri rinoti, ushamwari hwakaipa hunoshatisa tsika dzinobatsira. 1 Korinde 15, verse 33. Ushamwari uhu haungogumiri pavanhu vaunotamba nawo. Unosanganisirawo mafirimu aunoona, mavideo game aunotamba uye mimhanzi yaunoteerera. Kenneth ane makore 17 anoti, dzimwe nguva unogona kuvarerwa nokuteerera rwiyo rune mashoko akaora nokuti rune mutinhimiro unonakidza. Ratidza kuti wakura. Vamwe vanhu vanotaura mashoko akaora vachifunga kuti ndiko kuti vanzi vakura. Asi hazvisi izvo. Bhaibheri rinotaura kuti vanhu vakura vanoita kuti simba ravo rokunzwisisa rirovedzwe kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa. Vahebheru 5, verse 14. Havazvidzikisiri nokutaura mashoko akaora, vachingoitira zvokuda kuonekwa. Kutaura mashoko akaora kunotokanganisa iwe nevamwe vanokunzwa. Munyika makazara vanhu vanotaura mashoko akaora. Bhuku rinonzi Curse Control rinoti, kutaura mashoko akaora kunotowedzera kuipisa nyika. Ita zvose zvaunogona kuti uchenese nyika. Uchanzwa uri munhu anoremekedzeka, uye vamwe vanhu vachakuremekedzawo. Zvinotaurwa nevezera rako.
Kutaura mashoko akaora kunokubvisa chimiro. Kana usinga gone kutaura usina kana kumbokanda shoko rakaora, zvinoratidza kuti mumusoro mako hamuna chinhu. Jared.
Vanhu vanofanira kutsvaka mashoko akanaka kutaura, asi hazvisi nyore nguva dzose. Kunyange zvakadaro, tinofanira kutanga tafunga sati tataura. Zvinoita kuti munhu asiyane nekatsika kekutaura mashoko akaora. Jennifer.